Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wechipiri, gunyana 14, 2021. Makateerera ku Studio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatarisa kunona Nyamhuka Primary kuManikaland kunana Christy Mambo kuManikaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kuBedbridge yakatandavara. Asi nezuro pakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuChigato High School, zvinova zvikoro kwandakatodzidzawo. Vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCovid.
Varairidzi vochema-chema vachiti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda reCovid-19. Guta reMutare rinoti rinotadza kuita mabasa aro ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzarinofanira kupiwa nehurumende. Nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukure kana munyika musina magetsi akakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere cheCovid-19 chiri kutekeshera muzvikoro zvakawanda munyika. Panguva iyo zvikoro zvichinzi hazvisina zvikwanisiro zvekuongorora vana kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti riri kushushikana zvikuru nekupararira kwarinoti kuri kuita chirwere chedziwa mupengo cheCovid-19 muzvikoro. Zvinonzi nesangano iri zvaita kuti vana vechikoro vanodarika zana vabatwe nechirwere ichi mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vati mushure mekuongororwa kwevana veordinary neadvanced level zvakaonekwa pachikoro chimwe chete chavasina kutaura kuti ndechipi, kuti pachikoro apa pakabatwa vana 95 vaine chirwere cheCovid-19. VaJoe vati vana vazhinji muzvikoro zvakawanda munyika yose havana kuongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Pavakadzokera muzvikoro pakavhurwa zvikoro izvi sezvo zvikoro zvizhinji zvaive zvisina zvinodiwa pakuita ongororo yekuti vana vane chirwere ichi here kana kuti kwete kana kuti matest kits. Vatiwo pari zvino matest kits aya asisimo muzvikoro zvakawanda, uye mune zvimwe zvikoro zvanga zviine zvikwanisiro izvi vana vakawanda vakabatwa vaine chirwere cheCovid-19. Vatiwo vana vakawanda vari kugara vakamanikidzana mavanodzidzira pamwe nekudzimba dzavanorara pazvikoro, zvavati zviri kuwedzera mikana yekuti vana ava vatapurira nechirwere ichi.
Tikatarisa kunona Nyamhuka Primary kuManikaland kunana Christy Mambo kuManikaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kuBedbridge yakatandavara. Asi nezuro kwakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuChigato High School, zvinova zvikoro kwandakatodzidzawo. Zvekare kunana Nashangwe High School uko kuMashurand East, kunana Blue High School, vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCovid.
Tungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo dambudziko iri rapararirawo kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa, vachiti nekuda kwekuti vamwe vana vanoenda kuzvikoro vachibva kumisha yavo zuva nezuva, vana ava vave kutopinza vabereki vavo panjodzi yekubatira chirwere ichi. VaMasaraure vati vana vepachikoro cheChemhanza chiri kuHwedza vatadza kudzidza nhasi sezvo vaswera vachiongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Mushure kunge vamwe vana vepachikoro apa vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro.
Zvikoro zvedu hamuna zvikwanisiro zvekuti zvikwanise kuadhia to standard operating procedures. Zvimwe zvikoro hazvina mvura, hazvina masanitizer, vana vanoyanima vasina mamaski, hakusikwanisa kuitika social distancing. Dambudziko rekorona rikange rapinda ichapararira zvakanyanyisa muzvikoro zvedu. Hatina gadziriro dzakakwana.
Vamasaraure vati maonero avo hapana nguva yakareba zvikoro zvisati zvavharwa zvakare nekuda kwechirwere ichi.
Denda reCovid-19 riri kutopararira izvezvi kutaura kwatiri kuitoita. Hatina nguva yakatirebei tisati tatanga kuda kunzwa mashoko ekuti ngativharei zvikoro, nekuti denda iri richadzoka kudzimba richiparadza mhuri dzinenge dzasara kumba, varairidziwo chiparadza mhuri dzavo nezvimwe zvakadaro. Chatangosara tinacho chingatotibatsire kusimbisa nyaya yevaccination program, ndiyo yega ingakwanise kutiraramisa sevanhu.
Mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vati mashoko ari kutaurwa nemasangano anomirira vadzidzisi aya haana musoro, vachiti mashoko emasangano aya ndeekuedza kudzosera kumashure basa riri kuitwa nebazi ravo rekusimudzira dzidzo munyika panguva iyo nyika yakatarisana nedenda reCovid-19.
Hakuna kana mwana kana mudzidzisi kana anosenza muzvikoro ashayika chinguri tavhura zvikoro, uye tine vadzidzisi over 90% vari kuuya vachimhanyara vachiya kubasa. Saka zviri kuvanetsa, zvinovashungurudza chaizvo kubudirira kwatinenge tichiita uku, kuti isusu sebazi redzidzo tiri kupa dzidzo emhando yepamusorosoro nyangwe zvazvo kuine denda reCovid-19 riri kudai kumbotidzorera kumashure. Asi isi turi kuramba tichienderera mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti vari kushanda pamwe chete nebazi redzidzo kutumira vashandi vezveutano muzvikoro zvinenge zvafungidzirwa kuti zvapaduka chirwere cheCovid-19 senzira yekuderedza mukana wekuti chirwere ichi chipararire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe zana nemakumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Bazi rezveutano razivisa kuti pane vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mana nevatatu, 4543. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro chete izana nemakumi matatu, 130, uye vanhu vose ava vakabatira chirwere ichi munyika. Bazi iri rinotiwo kusvika mukupera kwezuva nezuro Zimbabwe yave nevanhu zviuru zana rine makumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe, 126,399 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vapora vanonzi vasvika pazviuru zana zvine gumi nezvipfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe, 119,049, uye vafa vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu, 4543. Vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zviuru gumi nechimwe nemazana masere nevanomwe, 11,807, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu, 2,856,955. Vakabayiwa nhomba yechipiri nezuro vanonzi vakaita zviuru makumi matatu nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana nevana, 31,644, zvasvitsa vanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose pamiriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe nemakumi masere, 1,894,780. Uwandu uhu hunogona kukwira manheru apo bazi rezveutano richaburitsa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende iri kukurudzira veruzhinji kubva pavana vane makore gumi nemana ekuzvarwa kuti vaende kunobayiwa nhomba dzeCovid-19 muzvipatara zvehurumende nemakiriniki ekanzuru kwavanobayiwa nhomba idzi pachena, kana kumakiriniki anoshanda akazvimirira kwavanobhadhariswa mari shomanana. Hurumende inoti ine huru urongwa hwekubaya nhomba dzeCovid-19 vanhu mamirioni gumi munyika kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekupedza kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuAfghanistan zvaratidzira nhasi kusafarira chikwata cheTaliban, uye kuratidzira uku kwaitwa pamberi pehofisi yagavhuna weguta reKandahar. Izvi zvaburitswa paterevhizhen uye zvatsigirwa nevaimbova muhurumende yemuAfghanistan yakapidigurwa neTaliban. Nigeria iri panguva yakaoma nepamusana pechirwere chekorera. Vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi maviri nevatatu vanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi kubva kutanga kwegore rino, sekutaura kwebazi reCenter for Disease Control munyika iyi. Nyanzvi nyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe haisi kuzokwanisa kuti upfumi hwayo hukure nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. ZESA yakazivisa kuti inenge yodzima magetsi kwemaava gumi nemaviri pazuva sezvo magwenya ayo asiri kushanda zvakanaka. Kambani inoti iri kuwana magetsi mashoma kubva kugwenya rinoshandisa marasha rehwange, uye irogadzirisawo magwenya anoshandisa mvura kuKariba. Magetsi ari kutengwawo nekambani iyi kubva kuMozambique neSouth Africa mashoma pane ari kudiwa. Mushure mekunge upfumi hweZimbabwe hwatatarika kwemakore maviri nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura uye chirwere cheCovid-19, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira zvakanyanya gore rino. Banga guru rinokweretesa mari reIMF rinotiwo kana zvinhu zvose zvakaringana, upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti vanoti nyaya yemagetsi igangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu.
Mukatoona pamafigures avo nemaprojections, kuwanda kweenergy nekukura kweenergy ndo chimwe chavaito chichakontributa pataakuona manje kuti tanga dziri nhema nefigure yekuti 60% 70% kungondotomoka kwevanhu vasinganete nekuisa lipstiki pacrocodile. The energy inoaffecta economy. Varimi vanoda magesi, munhu wese anoda magesi, so situation inoaffecta economy. Irrigation vemafektori vanda magesi kuizvo muDzimba imomo izvi zvitsunguri mudima.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vatendawo kuti magetsi anokwanisa kugwadamisa upfumi hwenyika.
Dambudziko hombe dambudziko rero riri kuita kuti mabhizinesi mazhinji ari kubva mulockdown. Unga munorangarira kuti mwedzi inorauzira kuda kutopinda pamwedzi makumi maviri nyika ino yanga ichineseka ichishungurudzwa nedenda ranetsa hosha yeCovid-19. Saka nguva iyo yatiri tibva kusumudzira tichiti takuvhura mabhodha, takusumudzira mabhizinesi, ndopaurakashwa kusangana neiyo hondo yerima iyi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti makambani mazhinji haakwanisi kuramba achipinza vanhu mabasa, iwo akamboshungurudzika nenyaya dzemalockdown. Iko zvino mabheta abva atambira makambani chingobva mulockdown yanga yakaoma. Mabheta akabva ati kogogoi pamusi womusati maenda kurenda tifambe tese. Saka iyoyo hondo iyi iyo ndiri kushungurudza isusu vemabhizinesi panyaya yemaprofiti, panyaya yezvinotengeswa, panyaya yemabasa chaiwo chaiwo enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo pakugadzirisa dambudziko iri vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vati
chekutanga, mashandisiro atinoita magetsi muDzimba kana mumaindastri anofanira kunge achiratidza kuti magetsi akakosha zvakare anodhura. Panofanira kuti paite mamezhazi anenge achiitwa nehurumende anomanikidza vanhu kuti vachengetedze magetsi nemuDzimba, vanhu vachizivawo kuti maappliances akaita semamicrowave, maelectric kettle nezvimwe zvakadaro ndo zvinomwesa magetsi. Asi pamusoro pezvo obviously panodiwa investment inowani munyaya dzemagetsi kuti magetsi awande. Chimwe chinokwanisa kuitwa ndechekuti chinyatsoita basa rakasimbarara kuti tipromote kuinvestment munyaya dzesola, nekuti mudzimba nemaindastri pange paine maincentive ekuti vanhu vange vachiisa sola dzavo pamaindastri padzimba nedzimwe nzvimbo dzakadaro.
Nzvimbo dzinonzi dzakakosha dzakaita sezvipatara, kunochenesa mvura yekunwa, uye kunzvimbo dzinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika, ndiko kunonzi kuchawana magetsi nguva dzose. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu kuti tinzwe divi ravo, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. MDC Alliance inoti ine urongwa hwekuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York nemugovera senzira yekurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibvumidze zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota musarudzo dza2023. Sachigaro MDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vanoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi kunyange hazvo vaMnangagwa vachange vasiko asi vachishandisa dande mutande sezviri kuitwa nevamwe vatungamiri venyika dzakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Vadzokora vanoti gungano iri richange richipindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akawanda kusanganisira vemakereke. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Munozviziva imi kuti ikodzero yemunhu wese, mwana wese weZimbabwe, kuti ange achivhota. Zvisinei kuti ari muZimbabwe here kana kuti haasi muZimbabwe. Ndo zvakarwirwa chimurenga. Saka tiri kuti kodzero yedu ngatipiwe.
Munoona zvichibatsira here kuti vanhu vawanikwe ivo vachiungana chitarisa isu kuti ivo vaMnangagwa vari kutarisirwa kunge vasiriko kuUnited Nations uku?
Tiri kutoziva kuti havasi kuuya, asi kuratidzira kwedu isu kune chekuita zvakanyanyisa nekuda kubatsira ugaro hwevana veZimbabwe, kodzero dzevana veZimbabwe, kuti vana veZimbabwe vawana here kodzero yavo iri kupiwawo vamwe vana vezvizvarwa zvedzimwe nyika.
Ndianani vachatarisirwa kunge vari pamusangano wenyu uyu?
Isu tiri kuti huyai vanhu neuwandu hwenyu. Hazvinei kuti uri wemusangano upi kana kuti uri webato ripi. Hakuna anenge akapfeka zvebato rake. Munhu ari kuuya akapfeka zvake zvaanenge akapfeka. Hakuna maslogan. Iyi inyaya yevana veZimbabwe, haisi nyaya yemapato. Saka huyai vafundisi vekumachechi, vekupi, vana vadiki, mayuti, madzimai, huyai tisangane kuUnited Nations General Assembly. Ndodzokorodza zvakare zuva 18 September panguva dza10 AM kusvika pana 3 PM.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuchange muinazvo here mushure mekunge maenda kunoungana kuUnited Nations uku?
Tichibva ipapo urongwa hunenge husati hwapera, tinobva tapinda muNew Jersey toenda kuhotera kwatinenge tiriko ikoko. Kunenge kuine bhodho tichikurukura nyaya yedu yenyika yeZimbabwe. Vanodya vachidya, vanenge vachiteerera zvinenge zvichiitwa ikoko. Kunenge kuine vanyarikani vachataura. Kunewo vana veZimbabwe vanenge vachiimba kuvaraidza vanhu kuti tichigadzirisa zviri kunetsa munyika medu.
Avo vanga vari sachigaro MDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro, ZANU PF inoti ichabatana nesangano reDecember 12th Movement nemusi wemugovera ichitsigira mabasa ava Emmerson Mnangagwa. Sachigaro weZANU PF North America Province vaRegis Charumbira vanoti bato ravo rinodawo kuti vari kunze vavhote, asi rakamirira kunzwa kuhurumende kuti ichakwanisa here kuti pange paine zvikwanisiro zvekuti izvi zviitike muna 2023 pasarudzo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
I think kuratidzira kuri kudanzwa neMDC kuNew York musi weSaturday. Handifungi kuti kune zvako nenyaya yediaspora votes. I think vanenge vachinja theme yavo because this toziva kuti paSaturday apa ndo panowanza kuvuya president vedu Comrade Mnangagwa kuUN. vagara vanongouya vachiratidzira nguva dzese dzese panouya president. Chishoro chavo ndechekuti vanodawo kuti paitwe regime change. Vanodawo kuti change of government. Ivovo vachamisa vambopindawo muofisi. But handifungi kuti zvinoitwa nokuratidzira. Nyaya yediaspora votes yakataugwa ende ichirongotaugwa kuti government maresources ainawo hayakwanise kuti at this point vaite diaspora vote. But government iri kutirai by all means by 2023 hopefully diaspora votes inenge yakwanisika kuita. Nokuti kune hazvisi zvokuti kwanze ndeve MDC chete. Tine maZimbabweans anogara all over kunze kwenyika yeZimbabwe, kuChina, kuEurope, kuSouth Africa, Botswana and nekuno kuno kunoti America. Saka diaspora votes iprogramu yeMaZimbabweans ese anogara kunze kwenyika anofanira kunge ane kodzero dzavo dzokuvhota. Haisi nyaya inonge ingangonzi inyaya yeMDC chete, kwete. Kana even veZanu PF variko isu veZanu PF totodawo kuti tivhotere kuno paitewewo access yekuti tivhote tiri kwatiri kuno nokuti zvinotidhurira kuti tifly kuenda kuZimbabwe nemafamilies edu nemhuri dzedu kuti tinovhota kuZimbabwe just kungonovhota todzoka nokuti vazhinji vanhu vanotogara kuno permanently asi vanenge vaida kuti vakwanise kuita sei kuti vavhotewo dzidzeredzee kodzero dzavo saka ipapo ndinongoti inini nesuwo diaspora vote veZanu PF tinotoitsigirawo tinoidawo takangomirira kuti government yedu yeZimbabwe inoridha vana vakomburiti yemazero munangabu ikwanisewo kutipawo access kana vawana zvikwanisiro zvacho.
Imi seZanu PF muchange muriko here kuNew York kuti tichiona kuti tiri kuzwa kuti vamunangagwa vanenge vari padande mutande havasi kuuya?
Isu veZanu PF tagara kuNew York tee tiriko nokuti kuNew York tinenge tine programu yatogara tichiita inoitwa pose panouya president. Whether president vauya kana kuti havana kuuya, isu tinoshanda neDecember 12 movement nemamwe maafro american organizations anosapota musangano weZanu PF. Saka tichange tiriko navo, itori programu yatinayo every year.
Avo vanga vari sachigaro veZanu PF muNorth America Province varegist charumbira vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuCanada. Nyanzvi munyadzi zveutano dziri kukurudzira vanhu kuti varemekedze mitemo yekudzivirira COVID-19. Dr. Tinotenda Simemeza vanoti vari kufara nekudzikira kwewandu wevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 ichi. Vatendawo hurumende nekutora danho rekubaya nhomba vechidiki vari pakati pemakore 14 kusvika pagumi nemasere vachiti zvichabatsira mukudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Zvinhu zvatirikukurudzira kuti vanhu vavhakisinete zvinova izvozvo zviri zvakanaka kuti nhomba dziri kuya dzakati wandei kuti tikwanise kusvika manhamba atiri kutarira. Pakaitika third wave vanhu vakawanda vakabva vati hari zvesuwa regai tiite hativhakisine nenyaya yekuinformation yangaifamba.
Dr. Simemeza, mavhiki maviri apfuura hurumende yakazivisa kuti vechidiki vari pakati pemakore 14 ne17 navo vachange vachibayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Senyanzvi munyaya dzeutano, munoona zvichibatsira here mukuita kuti uwandu hwevari kufa nepamusana pedenda iri vagare vari vashoma sezvatiri kuona zvichiitika munyika izvozvo?
Zvataiona I think takambokurukura nezvazvo kuti muzvikoro kuwanikwa muri izvo iri epicenter yekuti korona ive ichipararira. Saka izvi zvinhu zvatinoona kuti vari kuextenda kuti vanavo vari vezvikoro vabayiwe. Panhau yekuti kuzvikoro uku ndo kwanga kuchiwanikwa kuri maepicenter ekuspreada coronavirus. Saka nhomba inokubetsera iwewe kufaita disease. Inge painenge ichikubetsera kufaita disease inobetserawo futi kuti usaspreade chirwere mando zviri kuitwa kuitira kuti chirwere ichi chisanyanya kupararira manini.
Nguva ndiyo yadyana naDr. Simemeza. Ndanchikumbura kuti mukande mashoko enyu ekupedzisira kune vateereri.
Ndanga ndichida kungokurudzira kuti vaccination hazvireve kuti kana wavhaccinatewa korona yapera. Tiri kuda kutraya kuti vanhu vakawanda vavhaccinate kese tirikwanisa kufaita chirwere ichi. Saka tinofanira kucontinua tichishandisa mamaski edu, sanitizer up until yazosvika nguva yekuti we are out of danger from the COVID-19 pandemic. So I would encourage people to follow all those steps that we've been following. And make sure those who are most vulnerable are muri dzenyu vawane nhomba nekukimbidza kuitira kuti vaite fully vaccinated before taexperiensa imwe wei kukwanisa kuziparadza.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Muimbi Wozli Manzungu uyo anoridza mbira marimba nehosho nezvimwe anoti shiviro yake ndeyekuti mumanzi wake uzivikanwe nevanhu vazhinji vemudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Shingirai madondo anoti panyaya inotevera.
Yakaberekerwa kugokwe mudunhu reMidlands makore makumi mana nerimwe apfuura ndokukurira mwara yanoti akatanga kuridza ngoma aine makore gumi mushure mekudzidziswa nambuya vake avo vaigara navo. Unyanzvi hwekuridza ngoma nehosho uhwo hwaakanyamwa kuna mbuya vake vakamupinda muropa, izvo zvakaita kuti anodzidzira kuva mudzidzisi wezvemimhanzi nesvomu paMorgan Zete College muHarare aine makore gumi nemasere.
Ambuya amai vamai vangu, handingati yanga iri nyaya yekuti yanga iri formal lesson, aiwa kwete, asi ivo vairidza ngoma kumamisha uku pazviitiko zvakasiyana siyana, ingave mutambo mumamisha vaitodaidzwa kana kuchechi kuRoma uku. Saka uyezve dzimwe dzenguva kana tiri pamba zvedu sekutandara ari manheru aya vairidzawo vachimba nziyo dzavo. Saka indichikura sechikomana ndaiti kana tiri pavari ndaitarisa zvavaiita ndichitodzidza kubva pane izvozvo. Saka uye pandaisanzwisisa ndaizotora mukana wekuvabvunza kusvikira ndakwenenzvira ndokunyatsogoa.
Muna 2003 Manzungu akava pakati pevaimbi venziyo dzechinyakare avo vakamunomirira Zimbabwe kumaputo Mozambique pasi pechirongwa cheumoja Cultural Exchange Program, icho chaibatsirwa nemari nerimwe sangano rekunorway reNorwegian National Organization of Cultural Schools. Mushure mekuridza marimba nembira zvinonwisa mvura pabira iri, Manzungu anoti akatsikisa damba refurake rekutanga uye riri iro rega rinonzi chivaraidze. Pakati pa 2005 na 2021, Manzungu yanodzidzisa zvidzidzo zvemimhanzi pa Northside Primary School muguta reGaborone muBotswana anoti akatsikisa masingles matatu anoti Mind Out, Zvichapera uye Kudya Kwangu. Negore Manzungu anoti ndiye aiwa chamangwiza webira remarimba festival iro raiitirwa pachikoro chethoni primary school muGaborone kubva muna 2006 kusvika ramiswa neCOVID-19 muna 2020. Manzungu anoti mumanzi wake unobata vanhu zvakasiyana uye nekupa vana veZimbabwe kurudziro yekuti vave netarisiro yeramangwana rakajeka pamwe nekukudza marimba nembira mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica.
Zvinobvira muzvinhu zvinowanikwa mumagariro netsika dzedu kubudikidza zvinhu zvakaita serudo, kubatana, kubatsirana, kutsiurana pamwe chete nokukurudzirana. And then tichitaura panyaya yepambira kweuimbi hwangu, uimbi hwangu hausi confined kana kuti kuvharirwa muZimbabwe chete. Aiwa, ndinoimbira pasi rose, chero zvangu ndirichiimba nechirudzi chekwedu, but remember tinodawo kushandisa mukana wekuimba kuti tikwanise kuyandingati pachirungu kuve neidentity.
Chipo china Manzungu chakabva kuna mbuya vake avo vakamudzidzisa chiri mudiki zvokuti zvekuridza mbira hosho nemarimba zvinhu zvawa muropa rake. Mirira Studio 7 mu Francis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Varairidzi vochema-chema vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda reCOVID-19. Guta reMutare rinoti riri kutadza kuita mabasa ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzinofanira kubva kuhurumende. nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukuri kana munyika musina magetsi akakwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.